That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi kuri musi wechina 25 kukadzi 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe nevana vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere chaCOVID-19 nyika yose pakupera kwezuva nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoenda kuulawayo uko vari kutarisirwa nhasi kukumikidza pamwe nekuparura zvirongwa zvekuwanisa guta iri mvura. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvino mvumo yekushanda muBotswana wakaderera mumwedzi mina yekupedzisira kwa2020 muchiitiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa neCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti kusvika nenguva dzeina masikati vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe nevana kana kuti 2074 vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 nyika yose nezuro wakare apo chirongwa chekubaya nyika yose nhomba chakapinda muzuva retatu. Bazi iri rakazivisawo kuti vanhu vasere vakafa uye vamwe makumi mashanu kana kuti 50 vakawanikwa aine chirwere ichi pavanhu chiuru nemazana masere nevana kana kuti 1804 vakavhenekwa. Vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vakanga vachiri muchipatara pakupera kwezuva musi wechipiri. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 nyika yose wakasvika pazviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 35,960 kuchituwo vanhu vafa kubva patanga chirwere ichi nyika yose vakasvika pachiuru nemazana mana ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1,456. Zvichakadaro sangano reEuropean Union rinoti Zimbabwe munguva pfupi inotevera iri kutarisirwa kuwana nhomba inodarika miriyoni imwe chete pasi pechirongwa cheCoalition for Epidemic Preparedness Innovations kana kuti COVAX. Izvi zvabuda padanemutande reTwitter reEuropean Union. Chirongwa cheCOVAX chinotungamirwa nesangano reWorld Health Organization ichibatsirwa nemasangano akasiyana-siyana kunyanya reEuropean Union uye chakanangana nekubatsira nyika dzichiri kubudirira. Pari zvino Zimbabwe yakapiwa nhomba zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 kubva kuChina iyo yakatanga kubayiwa muHarare svondo rapera uye mamwe matunhu kutanga nemuvhuro. China yakazivisa nezuro kuti ichapa Zimbabwe imwe nhomba zviuru mazana maviri. Zimbabwe inoti yakatenga imwe nhomba zviuru mazana matanhatu kubva kuChina inosvika mukupera kwemwedzi uno. Asi vakuru mubazi rezveutano vasina kuda kudongwa nemazita vanoti vanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba vachiri vashoma. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Brighton Chireka.
Tinotenda Ministry yeHealth veutano neugwaro ravo ravakataura kuti ndavanani vachange vachibayiwa kekutanga. Taona kuti vashandi vemuzvipatara ana mukoti ana chiremba ndo vachitanga kunzi vaite sei vabayiwe. Kozouyo vanhu vari kushanda kumaborder edu maimmigration officers nevesecurity vanoshanda neruzhinji vari kunzi vanofanira kuita sei kubayiwa kekutanga ipapo. Kozoyo vane zvirwere zvinoita kuti vakabata COVID vanorwara zvakanyanyisa vanotoda kutopinda muchipatara varikunzi vanonga vachibaiwawo kuzviya vanhuwo vari mumaprison.
Vamwe vamataura ava vanonzwisisika vakaita sana Chiremba nevamwe vari mumabasa ekudzivirira nyika vari kumaborder uko vanosangana nevanhu vakati wandei. Kwose zvakakosha kuti vanhu vari majeri vange vachibaiwa nhomba iko kusina kwavari kuenda.
Nokuti vakanyanya kubatana mumuprison majeri nevamwe vari mumarefugee camps vanzi vanenge vachibayiwawo kekutanga. Zvinhu zvakanaka chaizvo.
Hurumende iri kuti iri kutarisira kuti ibaye vanhu vakawanda zvakadii sekunzwa kwamuri kuitawo Dr. Chireka?
Vari kutarisira kuti vada kubaya vanhu vatingati pachirungu 60%, at least 60% yepopulation yedu.
Sei zvakakosha kuti vanhu ivavo vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vange variwo vabayiwa nhomba iyoyi?
Takwanisa kuti chirwere ichi chinonge chisisina simba rekuramba chichipararira kana tichinge tavaccinate vanhu vakawanda kudaro.
Chirongwa chatanga asi tiri kuona kuti vanhu vashoma ndovaenda kuti vaende kunobayiwa. Dr. Chireka, vamwewo vari kutaura neStudio 7 vari kuti pane zvavari kuverengawo mumawhatsapu zvekuti vasade kuenda kunobayiwa nhomba iyoyi vachitivo inogona kukanganisa utano hwavo. Uyewo hurumende iri kuti nhomba iyi haisi kumanikidzwa kuti ibayiwe munhu. Zviri kwauri, munoona sei iyo nyaya iyoyi?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavateerere zvavari kuudzwa nana Chiremba, vabve pakungofambisa zvinhu mumawhatsapp, zvinhu zvisina kana nemumaturo ese, zvinhu zviri kungonyorwa nevanhuwo zvavo vasina kana ruzivo, asi vachisiya ruzivo rwavari kupiwa nana Chiremba wavo.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Brighton Chireka, vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Emerson Munangagwa vachiperekedzwa nemumwe wevateveziri wavo vaKonstantino Chiwenga nevamwe vakuru vakuru muhurumende vakasvika muguta reUlawayo neZiro Manheru pamberi peurongwa hwavo hwekukumikidza chirongwa chichawanisa guta iri mvura kubva kuEpping Forest kunyamandlovu pamwe nekuparura chimwe chirongwa cheGwai Shangani icho chichawanisa zvakare guta reUlawayo mvura kuburikidza nepombi dzichange dzichizviwa mvura iyi. Basa rekuvaka dhamu reGwai Shangani rinonzi rakatotangwa kare uye rinotarisirwa kunge rapera mukupera kwegore rinouya, kuchitiwo basa rekutora mvura nepombi kubva kudhamu iri richinzi rinotarisirwa kutanga chero nguva. Bepanhau reHerald rinoti chirongwa chedhamu nepombi dzemvura cheGwai Shangani ndechimwe chezvirongwa zviri pasi peurongwa hwekuwanisa mvura kuguta reUlawayo weNational Matawele and Zambezi Water Project. Taridzidzo yepasi vakeni Matema vakazivisa nezuro kuti bazi ravo rakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro apo rakamirira kunzwa kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti zvikoro zvovhurwa riini. Nepfenyuro yeZBC inoti vaMatema vakataura izvi nezuro kuUlawayo pavaizivisa nezvebhodhi idzva reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC. Zvichakadaro, mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani vanoti vanotambira danho rakazotorwa nehurumende rekudududza kubva paurongwa hwayo hwekuda kutanga yabata mari dzevashandi vasina kutaura kuti vanoda here kana kuti kwete kupinda muchirongwa chekuchengetedza mari chevashandi vehurumende cheGovernment Employees Mutual Savings kana kuti GEMS. Hurumende yakambenge yazivisa kuti yaizenge ichingobatira mushandi wese mari yekuisa mugomwe iyi, asi munyori mubazi Republic Service Commission vaJonathan Utaonashe vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vashandi vehurumende vanoda zvavo kupinda muchirongwa ichi vave kufanirwa kutanga vanyoresa nemapazi avo, kwete urongwa hwekutanga hwaikurudzira kuti vatange vabatirwa mari vasati vave nhengo. Homwe iyi inonzi ichange ichizobatsira vashandi nekuvakweretesa mari dzinenge dzichizobereka muripo uri pasi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGundani pamusoro penyaya iyi.
Chakakosha ndechekuti pamari yemunhu salari haifanirwi inge ichibatwa muridzi asina kupa mumoyo kuti ichibatwa. Saka naizvozvo imwe inonzi iri voluntary yakafanana nei ye James yakatangwa nePublic Service Commission and inova ndiyo employer wedu wobovaraidzi. Zvanga zvisina kukodzera uye zvanga zvisiri pamutemo kuti employer angwere kana abata mari yemunhu iye mushandi iye asina kupfuma kuti mari yake ibatwe. Saka uteni yavazoita iyi yokuzochinja kuti anoda hake ngaabatirwe mari yake nokufuma kwake nokusususa kwake kuti anenge achizowana chauviri kubva kusikimi iyi ange ari nhengo yesikimi iyoyo. Asi kupfuura ipapozve tinotarisa isusu toona kuti pane mari yakabva kutreasury yandatika ikapinzwa musikimu iyi. Kana tinotarisa mari iyoyo inenge yakapinzwa ichinzi ndevashandi vedu vese vehurumende. Sezvo mari iyi yakabva kutreasury ichinzi ndevashandi vese vehurumende, chero ikave voluntary, chii chinozoitika papfungwa dzakanaka dzokuti mari yakambobva kutreasury ichinzi ndevashandi vese vehurumende? Saka chakakosha pasikimu yakadai ndechekuti vanhu vagare pasi, Public Service Commission nesu tinomirira vashandi kuti tinzwisisane kuti urongwa chaihwo chaihwo hunofanirwa kunge huchiiswa panzvimbo hwakamira sei.
Kouyawo nyaya yegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro, kunyange pasati pane zuva richavhurwa zvikoro, imi sesangano reZimuta izvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa?
Tiri kutarisira kuti munhu wese ange atestiwa, angava murayiridzi, angava mwana wacho anova kuchikoro. Uyezve tiri kutaura panguva yokuti tine ruzivo kuti mavhakisini aka munyika. Zvinenge zvakakosha kuti ivarayiridzi vacho nekana vacho tinge tine ruzivo rwakakwana rwokuti mavhakisini aya hombowo nedzidziso yakakwana yokuti tinokwanisa kuchiyambuka pachikamu checovid-19 chizvakanaka. Nekuti pane kutya kukuru kwokuti ko iwo mavhakisini ayaya achakwanisa kubatsira vanhu here kana kuti anogona kukanganisa vanhu. Asi tinoda kuti tishandise ruzivo nedzidziso neprogramu kubudikidza nezvirongwa zvinenge zvaiswa kuitira kuti munhu wese adzidziswe kuti pane mabenefits aripo pakushandisa mavhakisini aya. Kana tisvika panguva yakadaro ndonguva yatozotarisira kuti zvikoro zvikuru. Asi imomo muzvikoro macho munofanira kunge mune gadziriro yakakwana.
Avanga vari mutungamiri weZimuta vaRichard Gundani vari parunhare kuGweru neStudio 7. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvine mvumo yekushanda muBotswana hwakaderera nezviga zvitanhatu kubva muzana mumwedzi mina yekupedzisira ya2020 muchiitiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa necovid-19. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nebazi reStatistics Botswana rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vasiri zvezvarwa zveBotswana asi vachishanda munyika iyi zviri pamutemo zviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana. Pavanhu ava zviuru zviviri zvine mazana maviri ane gumi neina kana kuti 2214 zvizvarwa zveZimbabwe uye ndizvo zvakawanda kudarika zvekune dzimwe nyika dzose. Asi uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe hunoratidza kuti hwakaderera zvishoma ne 0.6% zvichienzaniswa nemwedzi mitatu yekupera kwegore rapera. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru musangano reLabour and Economic Development Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderera kwevanhu vari kurasikirwa nemabasa kuri kukonzerwa necovid-19.
Covid-19 yakonzeresa kuti mabhizimusi akawanda anga achivhara, vanhu vakawanda vachirasikirwa nemabasa both in the formal economy neinformal economy. Masectors anyanya kuafektwa zvakanyanya nemalockdown nemarestrictions atatiri kuona masectors akaita setourism sector uye utakaona even informal economy mipachezvayo ndo yanyanya kuafektwa zvakare nemalockdowns.
Vachitambara vaenderera mberi vachiti kana paine nyaya yekuvharwa kwemakambani vanhu vanotanga kugumurwa ndevanobva kune dzimwe nyika. Nokuda kwekuti nyika zhinji dzakanga dzobatsira vagari venyika dzadzo vasina mabasa nechikafu nokuda kwemitemo yairambidza vanhu kubuda muzimba. Dr. Chitambara vaudza Studio 7 kuti vanhu vanoshanda munyika dzisiri dzavo vangangosangana nematambudziko makukutu kana denda iri rikasapera nekukasika. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mudzidzisi paUniversity of Botswana vaMorgan Dzumbunu vaudza Studio 7 parunare kuti vaishanda mudzimba ndivo vakarasikirwa nemabasa kunyanya.
Kana vanhu vakushandira kudzimba obviously havachasweri kumaofisi, so vanenge vakuswera nemhuri dzavo. Vakudisadvantaja mamaid naye anga achiita livhi nekuswera vachichengeta mayad nevana vevanhu kudzimba idzodzodzo. So unowana zvaakurwadza kuti munhu uyauyaka haangagari panhu pamwe chete nani nebhosi yake.
Vadzumbunhu vaenderera mberi vachiti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinoshanda muBotswana zviruke mazano ekuti zvingatangisa mabhizinesi azvo pane kuti zvive vashandi. Sezvo vagari venyika yeBotswana vasiri vanhu vanofanira kushanda mabasa asiri emumahofisi, vadzumbunhu vakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvitsvage mikana kubazi rekupfuya zvipfuyo nekurima.
Mabasa adzoke nekukasika, naivo pamwe vakwanise kushandisa kana vari kuti vane minda varimewo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaratsikirwa nebasa racho muguta reFrancistown Botswana vaFortune Mombeshora vanoti kupererwa kwavo nebasa kwakaita kuti vafunge zvokuzviitira mabasa avo nemaoko.
Unogona kuzviitira something, you can start a new life and do something better because here the economy is still stable. Usinga rely on somebody or even a company, you can just do start your own things.
Zvichakadaro uwandu hwevanhu vari kushanda muBotswana asi vasi vagari venyika iyi wakawedzera nezvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana, uye ruzhinji rwevanhu ava runoshanda mumapazi ezvekurima nedzidzo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana. Ndini Shingirai Matondo.
Tombotarisa mimwe yemisoro yenhau. Panaure Daily News rine musoro wenhau unoti hurumende yakati zvinhu zvave kutarisirwa kuita zvakanaka, ichiti gohwo rakanaka riri kutarisirwa mwaka uno richaita kuti mitengo yezvekudya idzikire. Panaure News Day rine musoro wenhau unoti gurukota rezvedzidzo yepasi vaKaini Matema vakapomera mhosva yekusabuda zvakanaka kwevana vakanyora bvunzo dzakanyorwa gore rapera kuzvirango zveupfumi pamwe nekusaita basa nemazvo kwevakuru vezvikoro. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chizvarwa chekuhonjora asi chakanga chakawanda mune imwe kereke mudunhu reMissouri muAmerica kwemakore matatu nechidimbu chichitiza kudzosirwa kumusha kwacho chakazobuda mukereke iyi nezuro. Alex Garcia akazobuda mukereke iri muSt. Louis nechitatu mushure mekuvimbiswa nehurumende yava Joe Biden kuti haizotevera nyaya yake yekuti aburiswe muAmerica. Imwe nyanzvi yekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations iri kukurudzira kuferefetwa nekukasika kwenyaya yekuti mauto eEritrea akamanikidza kudzokera kumusha. Vapoteri vekuEritrea vaigara mudunhu riri kumaodzanyemba kweEthiopia reTigray. Gwaro renyanzvi iyi rinonzi rakatosviswa kuUN Human Rights Council. Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Mangwanani vashamarari veStudio 7 pamwe chete nevagari vemuZimbabwe. Zvinondishamisa fani. Last time Reserve Bank governor akanaunza kuti vanhu vachapuwa ma1000 pound at a given time. Kubvazvo zvakaanaunzwa, inini ndiri kutaura ndakawana 1000 iyo kamwe chete. Thereafter handina kuzombowana kana 500 kubank. Now that vamangudla vaanaunzwa kuti izvo vachaita kuti vanhu vange vachipuwa 2000 every day depending on my return in the bank. My show on the Fed can assign on a reserving manager. But practical as we take. Chime is a chimney training of the shams on the jacket. Maria, you know, going to attend to Zaram Street. My bank is at Yahoo. Saka, we are first demand you could teach us on bonus swipe. We swipe a patch of Kunoku to cost a lot of money. Shuada iva mangu java simbara za ipapo anuda hake zoku swipe o swipe anuda zoku puwa mari o puwa isu tino gara kumi shayeva jinji tino tenga mavetable kuma vendors surely you cannot swipe endi ya ugo nukuita eco cash da iva mangu java simbara za zora taura idiru shinjeruwe zimbazume unga fara upa mechete nini dino tenda hangu. Ndirotenda hangu ndirikutaura ndiri pachipinge.
Magadi magadi ko pa studio 7 apo. Varume ndine mubvunzo mukuru pana Morgan Committee kuti tizive kuti vakapindira pakuzonetsana ne MDC Alliance kana kuti varida kurwisana ne ruling party kuti vagotonga wonyika. Ndoda mhindura yakazara kuti vagone kutipindura nekuti tiri kungoona zvinhu zvese zvese hapana kana chatiri kumbonzwa kuti vazotaurawo zvakati pamusoro peuhipi kana unakuhwe ZANU-PF varingonangananga nachamisa kuti iye takati ndechemdc t apa vakambodzinga mamp nemakanzeras vachiti iri bato harinei nezvamogeni tsvangirai nhasi uno vakudzoka vachiti zita zvadi vakomana nguva yekurwisana nezanupf vachaiwana kuti vachipedza nguva vachitambisa vachitaura nachamisa. Chamisa kutomupa masimba kwavari kuita chamisa munhu wevanhu kana vakadodii vakadii zvavo chinotarisa isusu tinongotarisa mufananidzo wachamisa ndiwo watinovhotera come 2023 vachiita matakana navo vananakupe wavo nanamonzero wavo nanakumichananamudzuri siyana nezvamuri kuita nanganai naed ndiye ari kutonga kwete chamisa. Chamisa akuita zaakuita zani ane bhora ndiano makwa naiga toda kurwisana nezanupf kwete kuti kurwisana mdc to mdc. Okay, thanks.
Makadi 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 kustudio 7 tinotenda tinotenda nekuda kwenhau dzenyu dzamunotipa. Ya munotaura chokwadi, nhau dzenyu hadzina kupepetwa manyepo. Saka isusu tinokutenda imimi vana mukomata nonuka hwande pamwe chete combination yenyu ana Blessing Zulu Jonga Kandimire nese nana Sisi Mazelasi nokutenda nebasa ramunoita. Andoti naiwayaya ndombomirira pano tasangana nemi zvekare zita ndini chitota.
Vanganina namukomata nonuka hwande pastudio 7 ndaikumbirawo kuti mundibvunzika wehurumende yedu yamunangagwa iyi varingofungeiwo nevana vedu vezvikoro. Hei, ngavativhurirewo zvikoro. Zimbabwe ngaisaitawo kunga ndiyo yega inye dambudziko rekoronavhairasi. Nyika dzakawanda dzine dambudziko rekoronavhairasi but zvikoro zvakavhurwa kuti vati vana dzimba dzavo dzidzoke panzvimbo. Vana vedu varasikirwa nezvakawanda panyaya yechikoro, varasikirwa zvikuru. Taikumbirisawo nehurumende yatinzwa ipapo zvikoro zvavhurwa. Vana vaonekwa kuswera vachiitawo zvekuti tinovapa remangwana rakanaka nekuti ipapo tikada kutarisa kuti pachange pakugadzirwa zvikoro zvakuvhurwa pachange vakutanga kunoitana nematicha maticha ostrika futi kutasakuenda kuchikoro. Zvinoramba zviri kungouraya vana vedu vasingaendi kuchikoro. Saka taikumbirawo hurumende ipapo kuti yei ngaimbogadzirisawo paeducation apa paeducation apa ngaimbopagadzirisa ndini Bill Gates kukwa ndi pa South Africa pa Witbank apo
pastudio apo. Makadiko anamukoma Jonga anamukoma Tanonoka Hwandina anamukoma Blessing hasi kuno kumushatiri nane nyika ndo iri kuenda nerivhesi chete mazuva ano iri mureverse.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica. Nemusi wakukadzi 24 nepenyuye Voice of America inopemberera makore makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 kubva zvayatanga kutepfenyura. Murima mumazuva ekutanga ehondo yepasi rose yechipiri kana kuti Second World War, hurumende yeAmerica yakasunga kuti paifanirwa kuve neurongwa hunopikisa mashoko ekunyepa aiburiswa nemanatsi kuburikidza nekuvepo kwenzira yekuburitsawo nayo mashoko echokwadi asina kwaakarerekera. Nekudaro nepfenyuro yeVoice of America yakavambwa musi wakukadzi 1942 yakatanga kutepfenyura kumaminitsi 10 nemashanu mururimi rwechiJerimani musi wakukadzi 24. Panhau dzekutanga idzi pakabuda izwi raiti, rino izwi riri kutaura riri kuAmerica. Zuva roga roga nguva dzino tichange tichitaura kwamuri pamusoro peAmerica nehondo. Nhau idzi dzichange dzakanaka kana kushata, tichange tichikuudzai chokwadi. Kubva pakutanga, Voice of America yakatsvaga mukana wekuti iburitse zviri kuitika muupenyu hweAmerica. Nekudaro sezvinodiwa nemutemo, VOA inofanirwa kupa nhau nemazvo dzisina kwadzakarerekera uye dzakadzama dzakaenzana dzinoratidza mafungiro eAmerica nemapazi ayo pamwewo nemitemo yeAmerica. Ibasa reVoice of America kutaura nyaya yeAmerica pasi rose. Vakadaro vaive mutungamiri wenyika vaJohn Kennedy pakucherechedza kusvitsa makore makumi maviri kweVOA. Vakati iri ibasa rakaoma kwazvo uye rinogona kungoshanduka chero nguva. Kune rumwe rutivi, uri ruoko rwehurumende runofanirwa kuve zvakare ruoko rwenyika, saka ibasa rako kuburitsa nyaya yedu pasi rose nenzira inomirira utongo hwejekerere pamwe neAmerica nenzira inotambirika. Asi nerumwe rutivi, nechikonzero chekuda rusununguko, unosungirwa kutaura nyaya yedu nenzira yechokwadi, kuitaura sezvakataurwa naOliver Cromwell pamusoro pemufananidzo wake kuti nyorai mifananidzo yedu sezvatiri, nezvakashata zvedu, nemhopo dzedu, zvese zvedu zvinogona kunge zvisingaite kuti titarisike ipapo. Nekudaro vanhu pasi rose vakanzwa zviitiko zvakakosha mumakore zana pane penyuro yeVoice of America kusanganisira nemamiriyoni mazana matanhatu negumi nemashanu vakateerera musi wa 20 Chikunguru 1969 pakamharwa pamwedzi. Sezvakataurwa nebazi rezvekunze kwenyika padande mutande reTwitter musi wakukadzi 1, 2021, kuti pazuva rayo rekutanga kutepfenyura VOA yakaudza vateereri kuti nhau dzinogona kunge dzakanaka kana kushata, tichakuudzai chokwadi. Kubva pazuva iri kusvika nhasi, VOA yazivisa kutaura nevanhu pamwe nekubatanidza vanhu pasi rose mukutsigira rusununguko neutongo hwejekerere. Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika 2,904 vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 nyika yose pakupera kwezuva nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuBulawayo, uko vari kutarisirwa kukumikidza pamwe nekuparura zvirongwa zvichawanisa kudairi mvura. Uwandi wezu zaro le Zimbabwe zine mbume kushanda mwoswana wakaderera mumwedzi mina yekupedzisira kwa 2020 muchinjiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa necovid-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.